Manerata na kamuri ya Zimbabwe. Ino is Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 3/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvongokurudzira vataura mashoko avo kuti ngavaremekedze nyika yeZimbabwe uye vazviremekedzewo vasawanikwe vari ivo vanowanikwa vachitaura mashoko asina tsarukano akadaro. Isu seZANU-PF tinokoshesa mutungamiri wedu.
ZANU-PF inoti zvekuti vaityisidzira nyika nemabhambo vaingoitawo zvemugodzi matsuro hazvisi zvinhu zvakanakira kunyika nekuti nyaya iyi vanoibata senyaya inogona kukonzera kusagadzikana kwenyika.
ZANU-PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina, dirty politics ndo dzavo dzavanoziva. Saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kutry kuda kupomera munhu kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro.
Asi vamwe vanoti bato iri rine nhoroondo yekushandisa zvinhu zvakadai semabhambo kuti ikwanise kubvisa vamwe.
So tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika. Zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa 17.5 billion iyoyo. Tinotarisira kuona kuti a huge percentage maareas interest.
Zimbabwe yotatarika kubhadhara zvikwereti zvayo kunze nemunyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuenda kuVictoria Falls mangwana kunovhura zviri pamutemo musangano wemakurukota ezvemari kana kuti United Nations Economic Commission for Africa kana kuti UNECA. VaMnangagwa vakambokundikana kuenda kumusangano uyu nemusi wechishanu mushure mekunge paita mashoko ekuti pane yainge ateya mabhambo panhandere dzendege. Mashoko aya akatumidzirwa kukambani yeFastJet nemunhu aizviti John Doe. Kazhinji vanhu vanozviti ana John kana Jane Doe vanenge vasingadi kuzivikanwa mazita avo kana kuti vanenge vasati vazivikanwa mazita avo zvikuru munyaya dzine chekuita nematare nekupondwa kwevanhu. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazomanikidzwa kutora nzvimbo yavaMnangagwa svondo rapera. VaMnangagwa vakabva vavandudzawo utungamiri hwemauto emuchadenga musi uyu. Vamwe vanoti zvakaitika izvi zvine chekuita nekunetsana kunonzi kuri mubato reZANU-PF mushure mekunge dunhu remasvingo razivisa kuti riri kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Nekusagadzikana mubato mamwe matunhu haana chati ataura nezvenyaya iyi. Asi mashoko kuvatori venhau mutauriro vaMnangagwa vaGeorge Jaramba vakati nyaya dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika hadzifaniri kutorwa sedambe. Mashoko aya atsinirwawo nemukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira.
Mashoko akadaro mashoko anokatyamadza, anonyadzisa, anobvisa chiremerera pavava vanotaura mashoko iwawo.
Sei muchidaro vaMarapira?
Nyaya yakaita sebomb scare haisi nyaya yakanaka kuti inge ichiwanikwa iri mukati menyika ipi zvayo. Saka ani tinongokurudzira vataura mashoko iwawo kuti ngavaremekedze nyika yeZimbabwe uye vazviremekedzewo vasawanikwe vari ivo vanowanikwa vachitaura mashoko asina tsarukano akadaro. Isu seZANU-PF tinokoshesa mutungamiri wedu, tinokoshesa vatungamiri wedu wese, tinokoshesa chiro mwana upi weZimbabwe.
Munorevei apa?
hatidi njodzi inosvika pedyo kana umwe zvake. Asi tinoona kuti vanotaura mashoko avo ndo vasina kana ruremekedzo. Pane chipi kana chipi ndo vanoita zvibakira kundufu vachitemana nematombo vachitadza kuti vabatane kuti vanyararidze mhuri dzinenge dzafirwa. Izvi zvinhu zvakangonekwa nenyika yose yeZimbabwe zvichitika mazuva apfuura.
Mukuru muofisi zvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa marapira vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paRhodes University kuSouth Africa Dr. Tinashe Munyarari.
Panyaya yebhombo iyi semaonero angu aZulu ndinoona se it's just a political gimmick. Munongoziva kuti ZANU PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina, jeti politics ndo dzavo dzavanoziva. Saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kupomera munhu, kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro sezvavakaita waElson Moyo. Nekuti waElson Moyo maybe vakanga vasiri lawyer huku kuna vamunangagwa. Saka vachibva vati aiwa regai tiise munhu ari lawyer wavanoziva uyo anonzi Jacob Nzvende. Because angari part of my coup plotters, aito shanda na Sibusiso Moyo, they were very close na Sibusiso Moyo. Saka apo ari kutraya kuda kuriwada Nzvende nekuti anga asati apiwa reward yake, vamwe vese vakariwada.
Mungape here muenzaniso wepakamboitika zvimwe zvakadai kana muchiti kazhinji panowanzoitwa zvakadai kuti pabviswe mumwe munhu?
Kubva kudhara tinozviziva kuti ZANU inongoita izvozvo. Tarisai kubva 1963 nhoroondo yeZANU PF. Vanongoita zvinhu zvekuti paitike commotion then obva vatargeta munhu wavo. Nyangu nyaya yebhomba futi yakamboitika yayambo kuwhite kublawayo. Munongoona kuti dzadzingori political gimmick, pane munhu aida kungopomerwa paya paya.
Totarisawo iyo mamiriro akaita zvinhu mubato iri pari zvino vamunangagwa, pane vamwe vari kuti ngavarambire vari panyanga, vamwe vachiti aiwa temu yavo kana yapera vanofanira kusiya basa. Muri kuzviona sei izvozvo?
Aiwa izvo vanenge vakutodambura constitution ka, ende vari kutraya kuda kuti vawane 2/3 majority dzekuti wachinje mutemo weconstitution. But izvozvo ndo zvinhu zvichanetsa nekuti panozoda referendum kuti mutemo uchinjwewo.
Zvinosiya nyika iri papi izvozvo zvekuvandudza mabimbiro emutemo kana kuti mutungamiri arambirire ari pachigaro?
Hazvisii nyika yakanaka. Ndosaka muchiona kuti tinozongopesera taita senyika dziya dzakangofanana na Venezuela nedzimwe dzinotongwa nechitororo dzakaita sana Russia wana Belarus awo kwavanongofarira kuenda mazuva ose. Munongonzwa zvaenda kuBelarus, aenda kuBelarus ndokwaanonge achiwana maideas iya ekutonga nechitororo kutenga nede.
Asika ivo veZANU PF vanoti vamunangagwa vanodiwa nevanhu, vakavhoterwa navanhu vakawanda, nekudaro hapana chinenge chakaipa kuti kana vanhu vachida vaendirire mberi vachitonga.
Aiwa, iri nyaya yemaelection iyo inozivikana nemunhu wese ka kuti vamunangagwa havana kuhwina. And sadak chai inozoziziva kuti vamunangagwa havana kuhwina, inyaya itori contested iyo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paRhodes University kuSouth Africa Dr. Tinashe Munyarari vari parunare kuSouth Africa kwakare. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vatanga zvakare hurukuro dzekuti Zimbabwe iite nhaurirano nevayakakwereta mari yekuAmerica inosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kuda kugadzirisa nyaya yechikwereti iyi kuchanetsa zvikuru sei. America yakazivisa kuti haichabatsire Zimbabwe neurongwa uhwu sezvo yakaputsa chirangano chekuti iite sarudzo dzakachena uye chekuti iremekedzewo kodzero dzevanhu. Kunyange hurumende iri kuti yakaita sarudzo dzakachena, America nemamasangano emunyika nekunze akaita seSADC neAfrican Union nemamwe anoti sarudzo dzakaitwa gore rapera hadzisvike pachikero chinotarisirwa munyika ine utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya yechikwereti iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Muzvare Chipo Mutambasere.
Nyaya yekuti chikwereti chibhadharwe, kuti chibhadharike chikwereti ichi, zvinotoda kuti isu muZimbabwe titange nhaurirano iyoyo Nekuti ticharangarira kuti the last meeting yakaitwa ye debt dialogue iyo yaitungamirirwa nava Joaquim Chissano vakataura ivo kuti Zimbabwe iwane rubatsiro mairano nechikwereti inofanira kugadzirisa nyaya yesarudzo igogadzirisa nyaya yema human rights munyika igogadzirisa zvakare nyaya yehumori zvinhu zvese izvi zvitatu hapana chati chafamba hapana chati chagadzirisika so kana vachiti vari kugadzira ma technical team avo vekunze vakamirira kuti Zimbabwe itange yagadzirisa nyaya idzi muZimbabwe imomo
asika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kuti sarudzo dzakaitwa zvakanaka chose
hongu vangadaro havo vachiti sarudzo dzakaitwa zvakanaka asi avo vanoti vekuCommonwealth vanoti vekuSADC vanoti vekuAfrican Union vose vakataura kuti sarudzo haina kubuda zvakanaka muZimbabwe haina kugadziriswa zvakanaka so naizvozvo tinenge tichiona kuti avo vekuAmerica vakabva vatiwo ivo havadi kutaura nyaya dzezvikwereti zveZimbabwe nenyaya yekuti sarudzo haina kubuda zvakanaka veEU vakataura zvakare izvozvo so kana vachitaura ivo kuti vamunangagwa vachiti sarudzo dzakabuda zvakanaka vari kutaura ivo kuti havasi kutenderana nezviri kutaurwa nepasi rese here
ko kugeza maoko panyaya iyi kwakaitwa neEU neAmerica kune dambudziko rakaita sei chaizvo kuhurukuro idzi
izvi zvinova zvinoti padambudziko pakuti America irimo vanotaura maParis Club of which Paris Club ndiyo yatine chikwereti chakanyanya nayo zvakare naavo veEU so kana vachiti ivo havasati vakuda kutaura nesu nezvechikwereti ichocho zvinotipa dambudziko rakanyanyisa nekuti ndivo vamwe vekuti vatinenge tine chikwereti navo so kana vasingadi kuya kuzotaura nesu zvinoreva kuti veWorld Bank havakwanisi kutaura nesu zvinoreva kuti veIMF havakwanisi kutaura nesu zvoreva futi kuti Paris Club haikwanisi kutaura nesu
pane dambudziko rei Zimbabwe ikatadza kubhadhara chikwereti ichi
zvazviri iko zvino Zimbabwe takaitarisa senyika hatisi kugadzira upfumi hwakakwana hwekuti isusu tirarame hwekuti vana veZimbabwe vararame neupfumi hwenyika so tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa17.5 billion iyoyo unotarisira kuona kuti a huge percentage maareas interest zvinoratidza kuti isusu hatisi kukwanisa kubhadhara chikwereti ichi so zvinenge zvichidiwa kuti dai tawana rubatsiro rwekuti at least kana kuti tawana regerero rwekuti vasaramba vachiticharja nemainterest vasaramba vachiticharja maarea charges kuti chikwereti chacho chisaramba chichienderera mberi
tine urombotati muzvare Chipo Mutambasere ndimuzvare Chennai Mutambasere inyanzvi munyaya dzezveupfumi vange vachitaura vari parunare kuBritain imwe nyanzvi munyaya dzezvechikafu Reverend Forbes Matonga vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vati nzara yapfunya chisero munyika idambudziko rave kuda rubatsiro rwakakura kubva kumasangano anopa rubatsiro ekunze akaita seWorld Food Program nedzimwe nyika kuti vakwanise kupindira kana kuti state of emergency mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vakatoita izvi svondo rapera nemusi wechina kuti nyika yavo iwane rubatsiro rwekunze nekuda kwenzara yakatarisana nenyika dzemuSADC vamunangagwa vakazivisa nyika nemusi wechina kumusangano wavakaita nemadzishe kuti hapana achafa nenzara munyika sezvo vari kutora matano ekuona kuti munhu wose awana chikafu asi vakawanda matunhu akawanda munyika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukuziya nezvenyaya iyi tabata Reverend Matonga
kuona kwangu ndekwekuti kudiplaya chinhu chakanaka nekuti ndokunovhura mikana yekuti maorganizations anenge vana WFP vakwanise kupinda munyika vakasununguka zvinobatsira kuti chikafu chiuye chakawanda saka ini ndiri kufunga kuti dai nehurumende yanga yadeclare kuti it's a national disaster because maonero edu ndeyekuti zvechokwadi muminda mevanhu hamuna kumira zvakanaka handinyatso kufunga kuti yakamira yoga hurumende ingakwanise kuti isidhe vanhu vakawanda zvakadaro
Sika pani nge pangapa mbonzi matura mne chibage chaka kwana. Chinga kwa nsegura ramisa wa nukushuka ilo gore nura pera kana uti mwaka ono urugunezo.
Andina chokwa dine kutu andina mafigazi hacho. Asika jinji chibage chakadaro kana chirimo chaina kakuti chiwa nikwe nevaya wano gaya upu. Ano zimabila zaya makumisha wa milazi. Iwa ya mamilazi akanga gaya ndio chinetengwa nilaya wani wanofenza nekutu wani gani income yekutenga asile rujiji warikumba uku warikuzimba uku nekumaru wakunyanya wani kwachida kutu wapu uchikafu achena saka mazua pura yote ya imbo za fedele mamilazi chayo akanga kutombo importa chikafu so andina shua kutu the information hira kazarande ipi kamilijoji asi azvishata kuti kana chirimo ngachipiwe mamilazi uye chosabhidhariswa kuti upfuwe nekuti zvatiri kutaura iye zvine kumarai neku bhagidhi rechibage rakutenga netembela
rahambe nge richiita mari
mabhagidhi anga tichitengwa nema$3 nema$5
saka kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka vanhu vaakuchengeta chibage nekuwedzera mutengo
inekuwedzera mutengo ndizvo zvechokwadiya saka tinofunga kuti kana changa chirimo iye chikabage chikawanda pamarket zvinodzikisa mutengo ende zvinoita kuti mutengo hupfu urambe wakadzika saka ini ndinofunga kuti tiri nhengo yeUnited Nations senyika saka ngatiwanei rubatsiro kubva kunana United Nations kana zvichibvira pamutana wanje saka takajoina maboka andionesa kunge zvinokanganidza enepe
kazhinji kana paita nzara yakadai ndechipi chikafu chinowanzopiwa Reverend Matonga
kazhinji vanonyanyobisa kuti nyika vanhu ngavapiwe step of food yavo saka munomu isusu tinodya chibage saka kazhinji chinopuhwa chibage then chechipiri chinopuhwa vanowanzopuhwa beans beans rakanakira kuti riri nyore kuchengeta kwenguva yakareba then vanhu vanopuhwa zvekare nemafuta ekubikisa kazhinji izvozvozvo ndo zvinonyanya kuita macomponents efood basket kana richipuhwa
Reverend Matonga vaimbotungamira sangano reChristian Care vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nemakumi manomwe vakaurayiwa kuBurkina Faso nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero. Vanhu ava vari kurwiswa kunzvimbo dzakawanda nevanotsigirana nezvikwata zveAl-Qaeda neISIS. Naurano dziri kutarisirwa kutanga nhasi muCairo, Egypt, kuedza kumbomisa kurwisana pakati pechikwata cheHamas neIsrael. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Sivanda avo vakatanga sangano Signs of Hope Trust tichikurukura nezvenyaya dzekurerutswa kwemafambiro kana mararamiro evakaremara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tokuona kuti kuvisa value added tax kwakaitwa chinhu chakanaka. Zvinoita kuti maprize ezvinhu asakwire because tiri kuona kuti vakaremara vanomanita maassistive device on a daily basis and kana mutengo wacho usasakwanisike kana kuti usasasvikirwe nevanhu zvinouraya basa ratadaitaita senyika.
Amunoti maassistive device aya zvinhu zvakaita sei, zvinobatsira sei vanhu vakaremara?
Kana tichitarisa maassistive device tiri kutarisa zvikwanisiro zvinenge zvine vanhu vakaremara zvinobatsira mukurarama kwavo. Tikaona like munhu anonzwira kure anoshandisa inonzi hearing aid ya anoisa kuitira kuti anzwe zviri kunyatsotaurwa nevanhu. Vamwe vaivai vasingaoni vane maclock avo kana mawatch avo anotaura, vane zvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinobatsira kuti munhu asarambe achingokumbirawo kune vanhu rubatsiro, agarewo ari independent. Pane zvimwe zvinenge mawheelchair zvinopinda futi ipapo pamaassistive device. Saka zvinhu zvekuti vanhu vakaremara vanoshandisa mukurarama kwavo everyday kuti upenyu hwavo huendeke vagone kuita independent.
Panguva iyi mitengo yezvino ichienderera mberi ichikwira munyika, danho ratorwa nehurumende rekubvisa value added tax pamaassistive device muri kuona richizounza shanduko here pamitengo yezvinhu zvinodiwa nevanhu vakaremara?
Ya, isusu kana sesangano tichitaura, tinotaura chinonzi economic cost of disability. Tiri kuti vanhu ngavasa ignore kuti pane mamwe macost anobhadharwa nevanhu vane madisabilities. Mukaona vamwe vanhu anenge asingafambi, anenge achinida zvinhu zvinenge maadult diapers, vamwe vaya vane albinism anenge achitonidawo sunscreen. Isusu kana chitenga mafuta edola, iye ari kutomatenga $13. Which means kuti every time ano spenda more money than isusu munhu ane disability. Mitengo iyi ikaenda pasi, munhu anogonawo kutofamba-fambawo sevamwe, anogona kunzwawo kune vaivai vasinganzwi achishandisa hearing aid yake, kune vaivai vane low kana kuti hard of hearing. Saka tiri kuona kuti mitengo iyi ikadzika zvinobatsiridza mari iyaiya inenge yakushanda pakuperekedza munhu kana kuti pakumutsvakira mumwe munhu anenge achimubatsira inenge yakushandawo zvimwe zvinhu.
Aona muchitanga chirongwa chinonzi Campaign Against Budget Pollution, chirongwa ichi chinoita nezvei?
Kuona kuti dzimwe nguva pane kunyepa kana kuti mamwe mastori asingaite kana kuti enhema anoita kuti zvinhu zvishatire munhu wese. Kampeni yedu iyi yatiri kuda kuita iri kuchenjedza vagari vemuZimbabwe kuti vachenjere panyaya dzavanoona pamasocial media, vagone kuti vave nemafact checking skills, vagone kuziva kuti ndinotarisa sei kuti ichi chinhu chechokwadi here. Zvichabatsiridza futi pakuti kana munhu nenyaya yemadhivhaisi yatiri kutaura, munhu akasvika madhivhaisisi aya achangokwira, anogona kuzoripota kuti aiwa pane zvakadai zviri kuitika kana akuziva nyaya dzeinformation. Tiri kuona kuti vakaremara kazhinji nenyaya yekuti havana mafoni, havana zvimwe zvikwanisiro, maradio, matv, vanoramba vari vulnerable kumadisinformation aya kana kuti kunhema dzinenge dzichitaurwa dzimwe nguva.
Anhasi togomera pano, manzwa hurukuro yataita naMuzvare Samantha Svanda, avo vakatanga sangano reSigns of Hope Trust. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevachidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwe kubva kune umwe mutereri wedu.
Vawande makadi zvenyu. Makadi vateereri mose mose veStudio 7, munofarira chirongwa chezvechitendero.
Aiwa, ini ndiri nani? Ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi George Mashipe.
Tinokutambirai vaMashipe, tiudzei kuti mungabatsirwa sei?
Ndaitawo mubvunzo uri kundinetsa pa uri kuna Mateo chapter 5 verse ya 29 na verse ya 30. Pavesi ya 29 pane mashoko anotaura achiti kana ziso rako rerudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa uribvise urirashire kure newe. Pavesi ya 30 potaurwa rwaruoko. Saka ndaida kuziva kuti Ishe Jesu apa vaireva here kuti iziso chairo kana kuti ruoko chairo kana vane zvimwe zvavaireva. Kana riri ziso chairo, chii chinotadzikwa neziso rerudyi, chisingatadzikwe neruboshwe, chinokonzeresa kuti rerudyi roga ribviswe. Sei Jesu asina kuti abviswe ese ari maviri, number one. Number two, kana kuri kwekuti iziso raichokwadi rairehwa kana ruoko chairo rwairehwa. Ko sei tisati taona munhu mumwe chete zvake atabviswa ziso kana ruoko nokuti ruri kumugumbusa. Ko alright, kana risiri izvozvo zvairehwa naJesu, saka Ishe Jesu vaireva chii chavaifananidzira neziso, chavaifananidzira neruoko rwerudyi. Ipapo ndopandoda kubatsirwa vahwandi.
Tabata mufundisi Kenneth Mutata kuti vatibatsire. Chinokukumbira kuti mubatsire vamushipe nemubvunzo wavo uyu Reverend Mutata.
Va George Mashipe vari kuvhunza mubvunzo wakakosha kubva mubhuku raMateo. Mavara echiGreek aripo anoti kana munhu ziso rake richimugumbusa. Vara rinoshandisiwa rinodudzigwa rechirungu kuti stambu, asi vara iroro pane dzimwe nzvimbo rinoreva kukundikana kana kuti chivi. Saka rinoti kana ziso rake richimukanganisa ngaaribvise. Inyaya inoshandiswa kana vanhu vachitarisa zvinyogwa zvenguva inonyogwa bhuku raMateo kuti hakusi kunyora kwakajairika. Rinoshandisa yatingati extreme language. Vanoongorora literature inguva iyoyo vanoona kuti zvakanyogwa mubhuku iri pamvhesi irori zvakasiyana nemanyorego anoitwa mamwe mabhuku enguva iyoyo. Vanozoongorora kunyora kwaJesu vanovokutaura kwaJesu apa vanoona kuti pakashandiswa mutauro wakavandika kana kuti yatingati hyperbole, nzira yokutaura nayo kuti vanhu vavhunduke zvikuru nenyaya yakakosha inenge yaiswa pamberi. Anga asingarevo kuti vanhu vabvise ziso kana kuti vagure ruoko kana kuti vabvise umwe mutezo womuviri, umwe mutezo wechisara. Mashoko anotaridza kuti nhau iri kutaurwa pano yakakosha zvikuru zvokuti munhu unofanira kuitora neseriousness yairi kutaurwa nayo. Ndokusaka pachipo mucherechedzo wakakura kudai unohlisa kana munhu akautarira. Jesu vari kuti tikunde chivi zvinotsvaka mweya wokutarisisa zvikuru, zvinhu zvinotikonesa kufamba nzira yekururama. Zvinhu izvozvo tigozvisiya chero zviri pedo pedo nesu, zvakakosha zvakaita seziso, zvakaita seruoko, zvakaita senhengo dzomuviri. Zvinotsvaka kuti tizvirashe zvinhu izvozvo kana zvitibvisa pedo naMwari. Kana muchirangarira mashoko anotsinhira, mashoko ari kuna Mateo 6 verse 33 anotiwo tsvakai umambo hwokudenga zvimwe zvinhu zvose zvigowedzerwa kwamuri. Nyaya iripo ndeyekuti singwisingwi yomunhu uri kutaurwa naye muna Mateo ndeyekuti unoraramira kutsvaka umambo hwaMwari. Zvimwe zvinhu zvose ozvisa padivi zvinozovuya hazvo. Saka nyaya iripo ndeyekuti hapana chinhu chakakosha muupenyu hwomunhu choungati ichiregai ndirambe ndichitevera ichi choro ndikarasikirwa noumambo hwaMwari. Nyaya iripo ndeyekuti panopuwa mucherechedzo uyu mukuru kuitira kuti vanhu vazive kuti nhau yokururama inotsvaka kuti tisiye zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakatikoshera. Vawande
Reverend Mutata, tinokutendai zvikuru. Tinoimba kuti vamushipe vanzwisisa tsananguro yamavapa. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti morara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanono Kawande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Zanu PF Yo ramba kuti nyaya yekuti pane munhu aityisidzira nemabhambo ine chekuita nekusagadzikana mubato iri. Asi vamwe vanoti bato iri rine nhoroondo yekushandisa nyaya dzakadai kana riine vamwe vanhu varinenge richida kubvisa pazvigaro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7, ngesonto mhlazintathu kumbimbitho 2024, Mukips Dube. Endaweni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhlulekwa ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuthiselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eButuan Falls.
Izaphu yinto ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa nguhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona kingakwenzi ukuhle okwenza ntwana sifobhile.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho, so babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola okuhle.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF asabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathule lezabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulikhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukuthuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi Mnangagwa uza kuthula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokuthule umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi ngujodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kathi seKZN kumanifesto lonje EFF sithe suka khonaphana sabuya back ngkhaya. Unfortunately salahlekelwa ngama-fighters etwa yi-2 namhlanje.
Izaphu yilo ibandla
namhlanje sinqoba omunye wethu, kodwa hayi kade kungayisiko ukuthi nje usithile ngokuthi kade gula. Lo munye nje wasichiya ngelokho zengengozi yemota. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Ni abantu balilithule vela sisabonakali ukhetho solwadlula lakuthatha lokuthathayo lachapha.
Ah sikhona, hayi ngitsho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esuke iyaphazamisa yona leyo eyama-infighting. ABCCC iyo ecini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi ihlelo ezenzakalayo. Thina siPV siyakama structures ilizwe lonke. Kade se Mondoro the other day and SG wethu kade se Maswingo. Next week I think was a Victoria Falls. So siyayenza ama programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizama ukuthi thina siyenza lokho senza lokho thina siyakama structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siyaku ncoma nasi kubona ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi nabanye abantu kumbothethe isigovernment yibo abantu abakhanyengana ama media houses eZimbabwe amanye acover such people thina basikhavi ngoba asithethisi that much
ye kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi isebenza kezani
hayi akutsho akutsho konoko vele abantu bahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandicampaignile besithi mina ngiyindose iZANU-PF kuyikuthi mina nzange ngenze i-interview enjalo kodwa mina into engayitshoyo ukuthi mina amboni kulo ncedo ukuthi nxa amboni into embi ngithethise upresident welizwe I'll rather put a proposal, even request a meeting, generally the opposition. Near my position with the president, Minamonengane, or Lashigela, Palala, Palalap. Over after my elections, as long as one, any one of us, our leaders, could be opposition, I am so president, a court here die, Ketuanga Bush.
Long Munza, Innocent in the Valley, Umkokelo Evanta, Economic Freedom Fighters, Wokokala Studio 7, S. London. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminengi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufiswa ngoZulu sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mthulisana na ebandla lezaphu lo usimbalana nginobhala jikelele wezaphu
izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokhulumente sibhalele uMnangagwa incwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezinduna asivumelane layo sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adresa sitshela abantu ukuthi khona sida ngaphi lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokho akwenzayo layisikho khathesi sile programu esiyenzayo siqoxa abantu abatsha ukuthi bathengisele ukungaphatheli kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag 2028 is too far. Or 2028 ukhatshana. Ngoba sesikhathi program yokuthi siqoqa abantu beZimbabwe sithi khona kasifune ukuthi uhulumende okhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kesho ku 2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi ngitheli kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe siyabamela abantu okubahlukuluzayo siyabakhulukela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by-elections abazange bekubone izapho abazange beyibone kuma-by-elections ngakho-ke basekela izanu ngokutsho kwabo
umuntu esho njalo uyabe ngelaqhingisa ama-by-election esingangena ngakuwo yilawa okuqina owine khona uGeorge Fuma nabanye wonke ama-by-elections abekhona sivela ku-elections sicontestile impumla yakhona kokulaya isegcekeni sizange lakhandidi futhi ebyridge west umama utorensi so sikhona siyakhontesta uhlupho wabadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma-election kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukhampeyna so sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona ekengakwenzi kuhle okwenza kube ngase-14 sangena ku-drawing board kukhona esikulungisa 2023 singenile abantu abasevotela ngendaweni eziningi wayenziwa i-by-election sangena futhi abantu abasevotelanga so angazi ukuthi othi kasikubone ku-by-election uyabe sitsho ngapi ngoba wonke ama-by-election besikhona
umnumzana Mthulisana na unobhala jikelele webandla lezaphu wexoxa le-studio 7 esijohannesburg kwele South Africa okubandla lezanu-P F umnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe
amabandla laba ayebekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate wenza ukuthi bebe-part of i-Poland ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hhayi singaba-part of i-Poland lathi siyakwanisa ukuthola izimota. So injongo ngeyokuthi bengasutha
njani bengadla njani asonjongo yokumuva ilizwe siya phambili njalo la abona bese akukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine bakhona nje ukuthi be sikhukumise izikwama zabo kuphela
yihuto kulabanye abathi okungenza bekho sikhona ukuba esabi badlaleza nophepho lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uzulu sobaye sesaba phela bathi ha lapha kulobuzimo njalo balamali
hayi iqathile ukuthi akula umuntu esaba ibandla ungalesaba njani after election ngesikhathi siqalathekile se election ungalesaba siya contesta nje siyakwazi ukuthi bona bathi uthi ole bhora ngomakwayo izano phepho ngathi isipho ngamabandla okuncane lokhu ukuthi kube njani mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le democracy akula nto bangayesaba nje kubandla leza nopiya njalo abakwenzayo ongafuna imali kuyini after election ongafuna imali kuyenzakala during election after election kumele kuphela besebenzele uZulu bekhulumela ivoice yabo izwakale beattendela ama programs enze ukuthi ilizwe liye phambili akula engingabona ukufuna imali njalo izano PF abayesabi banga asibo magwalo ukuthi thabe ngesabi izano PF ukuthi ngesikhathi siya campaign abaye bekhona besithi sivoteleni bese bezayisaba sesiqedile njalo
lo ngumnumzana Nkululeko Msanga obexoxa le Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Dibhite lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo phakathi kwele Israel nabamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokhu kuqhubekela phambili impi kwele-Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Sigcina masiko wethu owenzi sigcina masiko wethu
sigcina masizwe ezamasiko kuzamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke namhla sikhona ngale ke lapho ke okule inkosi ubunelani lobhe ngula wagida umdeni wakokhumalo kuba inkosi yesizwe sikamthokazi sixoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana Bonman Khumalo Khumalo uzawamukela kuhlelo kwakho
uyabonga kakhulu msakazi
yes sizokuthiwa ke selilungiselele ukuya kodakamela kulani khona ngani
wethu impahla mhlonishwa siya khona kodakamela kudakamela i-Friday ka-5 April kuyi lecture kuyimfundiso nje imfundiso ngembali yethu singamaNdebele bese kuthi u-6 ke sokulusuku lwemgido kube losuku lokupha imiklomelo kulabo abantu abeze kahle esigabeni njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uInduna Dakabele kuyadliwa kuyafundiswa siyageya siyasina kumnandi kunjeya
yikhangelo labo ukuthi bathole imiklomelo ngabantu abanjani izicoco lezi kume njani bakhethwa mbani
bayakhethana bona umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu onakekela izifuyo umuntu olima kakhulu abantwana abenza kahle ezikolweni kusports abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeklasini yibo labo abantu abaphiwa imivuzo kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo
ye uqatheke kangakanani khonokho
lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukhompyutha ukuncintisana labanye abantu uyasuthiseka loba yisiphi izinga okulo kodwa uma lisenza into ngokuncintisana wonke umuntu ufuna ukuthi ayintamba abe ngunumber one yiumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing baphumelele ezifundweni laba aba-intelligent laba abagudwa balesipho se-sports baphumelele ngoba kuyakhuthaza nxa kungekho ukuncintisana abantu abakhuthali ukwenza izinto kodwa umuntu ungafaka ukuthi kwele competition kulo mvuzo umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo kuyasithuthukisa isizwe lokho
ye lo ngubaba uBonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa umdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthokazi siyabonga kakhulu uKhumalo ungajoni kusasa ba
ngiyabonga
kakhulu ke manje nina baba mkhulu babe lo bolo usenzi so isikhathi sezokholo lesikristu
kudivana kuhlelo vuselela umoya igama muntungameli nkomo namhlanje silomfundisi useniswanda
ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke
usiphatheleni mfundisi
kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa sikhuluma ngenkonzo kumbe ukuyakhonza lolu ludaba lomnikelo kumbe ukukhupha njalo kwethuni abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abathina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhiphe izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimali kakhulu ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2 ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzikwayo siyananzelela lapha ukuba uPaul wayebhalela abazalwane baseKorinth ekhuluma labo ngodaba lomnikelo ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo okokuqala okungcono ngekho mgceke kuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-testament elitsha ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-Testament elidala njalo sinanzelela ukuthi kuleli Testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana noThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala abantu babeletha imbuzi abantu belethe izinkomo abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owabakhona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu ngakho kuthi ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha wanikela umnikelo owedlula owethu sonke so ngakho-ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalandanga ukuzonikela ukuthi azathethelela izono zakhe kumele alethe olunye ulutho lokhu sokwabhadalwa ngujesu sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukajesu kristu kodwa-ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibangaba lesivuno uNkulunkulu wayesithilethani izivuno zenu zokuqala kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu ngakho siyabe sibisela kuye nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo yonke into esiyitholayo ayisitho ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe nguThixo
kuyiphethe mfundisi
ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo nalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga asithandazele baba igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe sibonga njalo singabantu abakwaziyo ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe sibongile baba ngegama likaJesu kusisa abantu abakho abalaleleyo sizahlangana njalo ngeviki elizayo amen inkosi ilibusise asihlanganeni ngeviki elizayo sikhuthazana njalo ngombhalo
bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli nkomo
siyabamkhulu untungameli nkomo sike sizwe ukutaboka ngencube kuhlelo lwabatsha
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namuhla siqoqa lonkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze bathole imitshina abayidingayo.
Ukukhipha i-value added tax kuma-assistive devices yinto e-right kakhulu eyenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokhwe iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama-assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Sikhangele izinto ezincedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabe ezathenga like ama-hearing aids. Abanye abangaboniyo bahamba ngama-walking sticks, abanye basebenzisa ama-wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye-braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama-printer ethu lawa yena yabe engawaboni, yabe senida o-braille. Lezinye izinto nje eziyabe zinceda ama-alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama-assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day-to-day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu, kodwa bekwanise labo ukuthi bebeyirezenzele izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo-braille, umuntu yabe sekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa yokuthi kabone.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo, uyabe kwazi ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability ba spend more money. So nxa sesikhangele vele yibo abacina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abasha, sibona ukuthi bona basasesikolo njalo babedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura yabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje kusociety.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-Campaign Against Budget-Related Communication Pollution. Uhlelo lolu ngolwani luphathisa njani abantu?
Ukuthi babekwazi mayelana le-national budget, njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, sizathola ukuthi intengo le kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu ade bethengisa ama-assistive devices kade sebekhwezile. Kodwa uzathola ukuthi ama-prices lawa azagcina selokhu esenjalo, bethatha i-advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT le isikhitshiwe.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
Jonga kulo Thabo Kancube ungathini lokusasa jahala kithi. Wezemidlalo entertainment indaba yethu. Yezemidlalo uJoseph Njani nje usethulela ingxoxo ayenze. Lwaye ngumdlali womdlalo wenqindi uMeluleko Ndulube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi esakhula, kodwa wagcina ejiya umdlalo wenqindi ngoba engatholi imidlalo.
Umgrube uqale ukudlala umdlalo wenqindi ngo-2003 leminyaka elithumi yokuzalwa, lapho abekhona lilunga leqembu ebizilolongela eChaka Youth Center elokitshini lasemakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka umncintiswano weZimbabwe National Youth Games ophutshelwe edolobheni lakoBulawayo, lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu ube yingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakoBulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni lasemarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's where abantu abaningi abaqasa ukumbona khona, abaqasa ukubona ukuthi hayi khathi umfana lokhu kulesiphiwo esingaka seboxing. Ngokudlala kwami khona ke Marondera 2009 National Youth Games, ngabe uya ligold medal sahamba kuma champions of champions around one November December kona akho ngaba yi champion in Premier Division like chama ngoya 45 kgs the first weight champ was 25 vele kwa kukhatshana pin weight jang abantu abalula sase sifika ku 2010 ngadlala ama national youth games eRarara ngabuya le gold medalist futhi again
ngemva kwalokho umqeqeqeshi kaNgulube umuyi uPhilip Striker ukhethe ukuba uNgulube echiye ukulwayela amateur abe li professional njalo uthi lokho kwamlethela ukunzima obukhulu
around 2010 coach Philip Striker decided ukuthi china join in professional boxing ngoba lathi sase sizibona singabantu ukuthi hayi lathi sasingakwazi ukudlala ku professional ngakuthela lo mfana wangidlala lake okuthiwa ngontando sibani ngadlala 1-1 sahlala isikhathi le trainer singatholi ivili game ngahlala sibili isikhathi ngingadlali boxing eringini trainer trying to find ama sponsors trying to find ukuthi yami ngathola njani igame as a professional box kuyihlula so i second game yami it was 2018 angizange nganjani kuhle because umuntu engangidlala laye wayesedlala kakhulu ama game professional mina ngasenda ama packages so that's where 2018 engaluza khona i fourth
ukungadlali kutsho ukuba uNgulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi
unfortunately hayi izinto zange zihambe ngendlela esifuna ngazo kwesinye isikhathi waswelakala ama-sponsor waswelakala into eziningi ngabe sengidecide ukuthi jona ngani-boxing yali-sporthi yebesisegasi mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza ukuthi kami ngiphile just because iboxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo kwakuyisifiso sami ukuthi kami ngabe ngiyadlala ngifana nabo-Mayweather kodwa azange unfortunately ngalitholi ithuba leli so ngadecide ukuthi hayi no let me find a job because by that time izinto zakhona zazinzima because ngiyabe imali lengifide ifamily so kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele kwi-boxing just because ngase ngiinto efamily so that's why I come here to Islanders ngafika ngakhatshwa lapha Islanders ezigrounds
uNgulube wayafikisa inyanga engamashumi amathathu lambili mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kaMbimbitho futhi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wenqindi uyavuselelwa ufane njengakudala lapho athola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wenqindi endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakobulawayo ancedise ukuqeqesha abadlali ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa ngiyimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji
sokholo Njanji ungathini lokusasa ake sizwe ezomculo
Cholo jinga siya tanda uye kinjia mi tanda sa
Sarbonani bala lady la balande libe studio 7 igama lami mna ngingumelo sikhumalo umhlabeleli we-jazz afro jazz actually let me say ngithanda ukuthi ngilibingelele lonke ngithi linjani ukuphila mina ngihlabelela ngikhona pha ezimbabwe eHarare just to be specific so kathesi-ke ngise-studio I'm actually preparing ngiyalungiselela ngathi mina ngesikhiwa i-single engizayiletha umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi kumbe ngithi kuboJuni khonapho lizabe selilawo umculo ovelela kimi mina hayi ngilithanda lonke ngithi ngalingaba lokulalela okuhle okwathesi ngithi lisale ngenjabulo enkulu uNkulunkulu alibusise lonke
Solo lo vengo malume wako telling me all the plans he has baby I'm still alive Nasya pasta, wis pinjia bisan rosam. Otando lo amigo es chandra, is like pure silver. O mama wa kusando sam, sent to the shadowy cool.
Lo umculo ke wakakumalo kuya kumalo pela indota yakaza kudala ukutula wote kisambo wankulu sana kivi ute lamina mchanje wote iskangele vese lazo mwanga mele Emerson Mnangagwa ukangele uwa kusasa uza kuye mchanga neni omkulu awotile ukamba kuwe mwulaslanu ulandila kutusele wangwati kule bomba elitiwe Ebitura Falls Airport sikuba lapa ute lamchanje ulibalisa umtembo sitembo wa ukips tube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.